Sondo rechipiri munguva yeLent, nguva yekuzvinyima nekutsanya. Chingwa chiri chekutanga chanhasi chibva muna mamambo Genesis chapter 22 verses 1 tongoverenga yese kusvika paverses 18. Chingwa chiri chechipiri chanhasi chibva muna vaRoma chapter 8 verses 31 kusvikira pa 4. Damadiro rakanaka ranhasi richibva muna Mark chapter 9 verses 2 kusvikira pa 10. Dengendira remaridzo ino, musoro wenyaya maridzo ino, tsvakuti titi isusu kuitirwa naMwari tange kuedzwa. Kuitirwa naMwari tange kuedzwa. Kuti Mwari azotanga kukuitira hunge wamboedzwa. Nhasi tosangana muchingo chiri chekutanga naAbrahama. Abrahama achiedzwa naMwari. Anzi Mwari akati regai ndiedze Abrahama. Ndokubva adana Abrahama akamuti Abrahama, ndipe mwana wako Isaac mumwe chete waunodisa. Da kuti upire mwana iye kugomo randichakuratidza. Zvoda kuti Isaac amazadiwa akateerera Mwari. Chekutanga mukupa mwana wake, chechipiri mukuenda munzvimbo yakanga asingazive yaizoratidzwa naMwari. Vari kufamba kudaro, Abrahama anovaona kuti iyo nzvimbo iyo. Zvoda kuti akanga achitoteerera Mwari kunyange vachifamba kudaro. Akanga achifamba naIsaac mwana wake, uye zvakare achifamba nevaranda vake vaimuperekedza vaviri. Vachifamba kudaro, Abrahama akakwanisa zvakare kunzwa izwi raMwari richimudza kuti nzvimbo yacho ndeiyo. Anovasiya vaviri vaya chinhambwe, iye obva afamba nemwana wake Isaac voenda kunopira. Vari kufamba kudaro, Isaac anobva abvunza, anodaidza kuti baba. Anzi Abrahama anobva ateerera kuti hewo ndiri pano. Isaac ovati, huni tinanzu, moto tinawo, bakatwa tinaro, ko chekupira chiripi? Abrahama ndofati, usatya kumwana wangu, Mwari achatiitira, Mwari achatipa. Vanobva vaendawo panzvimbo paya. Abrahama vagadzira choto chake nearitari yake, ndobva asunga mwana wake Isaac oda kuti amuuraye nebakatwariya akozomupisa. Ipapo Mwari anovatuma vangeri vake obva ati kuna Abrahama, kwete kwete Abrahama, usauraye mwana wako. Mwari ndokubva apa Abrahama chibayiro chekupira. Abrahama anobva asunungura mwana wake, obva atora chibayiro chiya, obva achisunungura kubva pachachakasunga nyanga dzacho, obva achiuraya, obva achipira kuna Mwari. Zvoda kuti Mwari, sekutsara kwangu kwaita Abrahama, kuti vachatipa, vachatiitira zvechokwadiwo Mwari, vakavaitira vakavapa chibayiro. Abrahama anobva adaidza zita iri kuti mugomo, Mwari anotiitira. Hama dzadiwa, ndochikumbiro changu nemunamato wangu wanhasi kuti munguva ino yeLent yatingatore segomo, senguva yekusangana naMwari, dai waro Mwari atiitirawo, dai waro taitirwa naMwari. Asi kuitirwa naMwari kunozouya mushure mekunge taedzwa. Tarisamoni Jesu paanopinda marenje, vangeri vanozouya kuzomushandira nokumuitira mushure mekunge iye Jesu pachake atomboedzwa. Abrahama anozoitirwa naMwari mushure mekunge Abrahama aedzwa. Abrahama nhasi anoedzwa ruviri. Chekutanga anoedzwa kunzi aoneke kuti anoda here kupa chinhu chaanobisa iye kuna Mwari. Is he willing to let go for God that which he loved most? Pavakaperera mwoyo wake wese, Abrahama anokwanisa here kupapa Mwari ipapo? Abrahama nhasi zvinobuda pachena kuti anokwanisa kupa zvese zvake kuna Mwari. Kunyange mwana wake mumwe chete iye waidisa zvakanyanya, anokwanisa kumupa. Rangarai kuti Abrahama panguva iyi akanga atodzinga kare mwana waHaga, Ishmaeri. Chechipiri, Abrahama nhasi
anoyenzwa kuona kuti munhu anoteerera here. Abrahama anonzwa izwi raMwari obva ariteerera kuti enda undipire mwana wako. Anzi enda kunzvimbo yandichakuudza inini. Zvakuti kwanga asingazivika anoteerera kuti aende koko. Uye zvakare Abrahama anoteerera mwana wake paanomubvunza. Uye zvakare Abrahama anoteerera vangere paanoti kwete usaurai mwana wako. Zvinoti Abrahama akava munhu anoteerera Mwari muna zvose. Sekutaura kunoita Damari kwakanaka nanhasi. Mwari achitaura pamusoro paJesu kune vadzidzi vake achiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda. Inzwai zvaanotaura. Teererai zvaanotaura. Hama, nhasi tiri kukokwa naMwari kuteerera. Nhasi tiri kukokwa naMwari kumupa zvatinonyanya kudisa. Munguva inoyi lendi, chii chaunonyanya kudisa chaizvo chauchapa kuna Mwari? Inguva yako here? Vamwe tine nguva yedu yakakosha chaizvo kuti tinoremekedza. Tofara kuita zvatinofarira mabhizimusi edu, kumhanya mhanya tichitsvaga mari, kumhanya mhanya tichiita leisure yatinoda. Tofarakanganwa Mwari. Mwari ari kuti ndipowo nguva iyoyo yaunokoshesa. Imari yako here yaunobva waomera zvokuti hautombokwanisa kana kupawo mupiro muchechi? Mazuva ese unongouya ungogara muchechi. Ndiro yeofatori ichikupfuura mazuva ese. Ungabva washayawo here padikidik paunopawo kuna Mwari? Kana kuri kunzi kuda mari kwabva kwanyanya, Mwari akuti chii chaunonyanya kudisa? Ndipo ichocho panguva ino yeLent. Zvino pamwe kuva selfish chaipo chaipo, munhu asagone kugoverana nevamwe vanhu zvinhu. Unobva uchingounganidza zvinhu, uchingounganidza zvinhu. Tikaverenga bhutsu dzako ukadzosvika kuma 100, masutu ako anosvika kuma 100, matrauzi achataure. Zvokupfeka zvakawandisa. Unongo uchingozvifunga, uchingozviitira iwewe, uchingozviunganidzira wega. Imhaka yei? Unoda zvinhu. Saka Mwari ari kutika, pazvinhu zvaunoda izvozvo, chitsvagawo zvimwe zvaunopa kune vamwe munguva dzinonzi Lent. Giving what you like most, giving what you love most for the sake of God. Sazvibvunze kuti chii chamunonyanya kuda zvakanyanya? Chamunonzi nhasi naMwari, ndipo ichocho ugoverane nevamwe, vamwe vararamewo. Chazvakanakira ndechekuti kana tadai zvika izvi, Mwari anobva atiitira. Onai, Abrahama paakateerera Mwari, pakanzi naMwari ndipe mwana wako Isaac, Abrahamawo paakazotaura zvinhu pamusoro paMwari, Mwari akabva amuteerera. Abrahama apa mwana wake Isaac. Abrahama akazoteererawo zvakataurwa. Mwari akazoteererawo zvakataurwa naAbrahama. Abrahama akati Mwari vachatipa. God will provide. Mwari achatiitira. Saka mukupera kwezuva parungano uru, Mwari ndiye akazopedzisira akuteerera nekuitira Abrahama. Mwari akateerera mashoko aAbrahama ndokubva amuitira, ndokubva amupa chibayiro chokupirwa. Uine mhaka yekuti Abrahama akanga apa kuna Mwari zvaiva pasi pamwoyo wake. Mwari akabva akomborera Abrahama. Anzi akomborera Abrahama, Abrahama akava chikomborero kuvanhu vazhinji. Zvokuti pasi pose pachazokomborerwa nekuda kwaAbrahama. Nemhaka iyi akapa zvakamukoshera. Akakomborerwa naMwari. Akazova chikomborero kune vamwe. Hama, kana Mwari achitiedza, ari kutiedza kuti aone kuti tinokodzera here kuitirwa naye. Nasuno Mwari ari kutiedza kaviri kuti tiri vanhu vanoda here kupa zvinokosha pamusoro pake, uye zvakare tiri vanhu here vanoda kuteerera. Kana tamuteerera iye Mwari pachake akazotiteerera nekutiitira. Kana tamupa zvinokosha zvedu, iye Mwari ndiye pachake achazotipa zvinhu zvikuru kudarika zvatamupa. Nekuti anzi vana vaAbrahama vachatora nyika dzisiri dzavo, vagoriremekedzwa kwese kwavachaenda, kunyange vari vatorwa vacharemekedzwa. Uye Abrahama akava ava chikomborero. Hama, munguva ino yeLent uri kuedzwa. Chipa zvinokosha kuna Mwari. Chiteerera zvinotaurwa naMwari.
Mwari ngatikomborerewo, atibatsire kuti timupe zvinokosha zveupenyu hwedu. Musara Baba, neri Mwanakomana, neri Mweya Mutsvene. Amen.